Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhuna matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 21 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuwandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuwandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuwandudza bumbiro remutemo wenyika, tinoona kuti zviri kuda kuwandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwidza, kuda kuti bato rega rega rinenge richifanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemutevedzero wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazove mutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tiri kuti isusu tinongosei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo, tisati tatombosvika panguva yekuti tione kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira, kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparliament vanogotaura here kuti bumbiro rana kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti varida kuchinja hatingati makore avo vanotonga matare makuru edzimhosva, vada kuincreasa age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechenyi, kushaikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal yari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iroro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo kana kuti electoral act yacho?
Asi takatarisa electoral act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tanga tatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparlamende, izvozvi inotaridza kuti tiri kuvandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu, tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanyanya veparlamendi yedu, uye zvine avo vanounza mitemo yacho muparlamendi, kuti nguva yaakutopera, taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge taapedyo nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuzotizvozvitanga zvakare kumhanya-mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yaakutoitwa.
Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vange vari parinhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizimisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa rini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo, masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari. Pakauya SI 142, takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuterwa nema goods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti atingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga achikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisi kufederation level patinenge tichisangana kutripartite negotiating forum, focus yedu iyo zvino ndiyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo focus iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yema members edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro kudii panyaya yemihoro, nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kuriga kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu ese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum, zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa. Asi tisati taregera mabasa tati tombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari. Kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari, zvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa. Tingango announce kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inoteera. Vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi. Vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadhare nemari ine vhalu. Tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa, iAmerican dollar here inofanira kushandisa, asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS. Imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here, sezo mari iyi iri kuluza vharu zuva nezuva. Saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezviro yakazivisa nezvamatanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza, vanove mutyairi wemotikari yemagonyeti, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kungotibatawo mukati mevanhu ivava. Nangomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei kumberi kwatiri kuenda kwayo, hatisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zvedzidziso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Sekutarisa kwatinoita mumaTV vajonga nezvinenge zvichiitiko munyika, zvirongwa zvavanenge vachitaura pamaTV nekunze kwenyika waikokoko tinee tichitarisawo pazvivhitivhiti apa. Tiri kudzidza zvakawanda mabatirwo anoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti. Asi dambudziko riripo maende rekuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa, vashoma ndo vati vaakutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire, vachipuwa madetergents ekugeza maoko nekudii kuti vachidzivirire chisabate mavari. Asi kudzidza zvirikudzidza asati akuita chaizvo zvinoita kuti tidzivirire chirwere chacho havasati vakwanisa kuti vanyatsotipa chaizvo zvinokwanisa kuti tidzivirire kupararira kwechirwere ichocho havasati vatipa zvidziviriro zvacho.
Imi munoshanda semutyairi wemotokari kana marori anobuda kuenda kunze kwenyika, inyika dzipiwo dzamuri kushanyira uye kunyika dzamuri kushanyira ikoko matanho apa amuri kutorawo ekudzivirira kubata chirwere ichi muri mubasa renyu?
Ndingati zvakaoma baba Jonga nebasa redu rokudhiraivha, nekuti nzvimbo dzatinosvika takafanana nevanhu vaya vanongonzi vanhu vashanya vasvika pamba pevanhu havaziye kuti pamba pevanhu pakamira sei, pane chii chiri kuitika ipapo. Ini zvangu pachangu ndinofamba South Africa yese, ndinotendera South Africa yese, munana Swaziland ndinopinda, Cape Town, Namibia kwese uku tinopinda. Asi zvatinoita kana tabuda kune dzimwe kunze kwenyika ukoko hatichaziva kuti wokutrasta wacho ndoupi, nekuti pane dzimwe nguva unotosvika pane mamahofisi vanokuudza kuti tanga wageza maoko nemadetergents. Saka iwe unombozvitarisa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndini ndine korona yacho. Saka zvinhu izvi zvatisati zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei. Saka taitodawo kuti dai takagona kuwana magloves ekupfeka maoko tese patinofamba onaiwo madetergents achona vachitipowo for free. Zvino zvinhu zvakaita seizvo zvasati tazviwana tichiri kungofamba takadaro. Saka asati taziva kuti zvinoguma nekubva taakutotya, tiri kutya baba, tiri kutya.
Tinozwawo kuti imo muSouth Africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana. Imi muri kutambirawo sei danho iroro?
Danho rakanaka wajoka kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muhwandu hwavo. Idanho rakanaka zvaro, asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aoneke kunzi ana here kana kuti haana. Saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere ichocho aoneke kunzi haana, ndofunga zvingabatsire.
Chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare mudurban south africa nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kuzeya nyaya yezimbabwe international trade fair pamwe chete nenhemberero dzezuva rekuzvitonga kuzere. Bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19. MuHerald mune nyaya pamusoro pemutungamiri wesouth africa Vasiru Ramaphosa, avo vazivisa nezvekuvharwa kwemabhodha esouth africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mai muchengura. Vanoseka chirwere checoronavhairas chada kutekeshera pasi rino nemuno muSouth Africa matinogara muno chamo. But ivo vanotoseka vechiti inyika dzakatitemera masankisheni. Vangaseka chirwere chiri mujingamao chiri muberevere. Matiraita mai ava kava ngavazame kukura semunhu mukuru ava. Munhu ari kutaura ndina parimeri.
Hey, makadiko vashamari vestudio 7. Ini ndinoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndaida kubatwa panyaya yauya upa muchinguru. Shuwa shuwa munhu mukuru. Unotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese. Ungafarira coronavirus yekuti even isu kuZimbabwe kwacho hatitomborinda madokta, hatina enough health system yakanaka, hatina mishonga, hatina chinyi, hatina kana zvinhu zvekupreventa. Munhu unozwa mukadzi mukuru ichitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese tinotofarira coronavirus. Hei, coronavirus yazodai. Uonawo baba mukuru, mukuru mukuru wenyika achitaura nyaya yekuti hanzi muchari. Ndiyakaka ichitonhurira ndakangopika. Ndozvinototaridza kuti vanhutungamiriri vedu havana kana direction. Havana kana direction ba. Wese vanhu ivovoka kutotungamirwa tokuti tunyika yeZimbabwe iri kutungamirwa nemapofu asina kana nechanodii nechanoziya kuti zvinofamba sei. Ndosaka tisikabudiri mukati menyika yedu. kuti watungamiriri wedu watomboziva kuti chakanakira vanhu chii.
Mukomatano unokawa ndini rimwe timu rese ndoda kumbotaurawo mafungiro angu nemaonero angu. Ndoda kutaura panagaka njoyo akataura namukoma Mike Hove. Wa mukoma Mike Hove kana mashavano wekutaura navo zvitorina nemutaure unene hangu pane kutaura nagakanje. Gakanje handimboonesa kuti pfungwa dzake dzakangotodza dzemukuru wake zvechokwadi, nokuti zvo angataura kuti kwanzi vanhu ndavakafarira vamunangagwa. Hapana munhu akambofarira vamunangagwa paipai, asi kuti vanhu pavakatobveka vaitofunga kuti pamwe pachatouya zvavatsvangirai. Zvino iye otofunga uri kwaita gabe, hatinambobvira tafarira munangagwa. Isi munangagwa hakuna munhu anotombobuda kana wani, ngaasada kuvanda nechigunwe iye gakanjoyo. Haita sekuti haasi kuziva zvinhu zviri kuitika munyika. Hakuna munhu anomboda vamunangagwa. Zvinhu zvese zvavanoita nevanhu vezanupf ndezvokungotimanikidzira zvatisingadi. Asi chokwadi ivhenjero ukaenda pasocial media hakuna kana munhu anoda munangagwa. Hakuna munhu anoda kana zano, kusiya kwavevo vanongoita basa rokutonga nechibhakira ivo vezani vavo nevamwe vavanodya navevavo. Ndo vega vanongoti zanupf zanupf. Mukoma Mike Hove kana matoshaya kutaura nawo zvitorina nechirongwa chavo cheve chidiki chimbomira musoro pano kutora gakanje anototi svota mamataurira anotoita anototi bhohwa zvokuti ndorowo wechidiki ndarwadziwa asingatomboiti mukoma Mike Hovezvo.
Makadini vana mukoma Blessing, vana mukoma Tanonga Wande, vana mukoma Jonga nevamwe vosanisina kudoma. Ndinoshamisika nemashoko amai aopa muchingura ekuti unofara achiti korona yakawira vanhu vekunze kwenyika kukuru nekuti vanoti pazverangu. Mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti ndee munhu varume vanhu vezanupf vakapfungwa dzavo dzakadhakwa vose chaivo kudhakwa chaivo chaivo anganzi mashoko okutaurirewo. Ko korona yacho ikazongowanikwa yavamo muzimbabwe achawe kuti kudii manje, nekuti korona iri kungofamba nyika dzakawanda.
Kwazuvai vestudio 7, ini zvangu ndinoda kutaura pamusoro pemabyelection ekuti mani ukoo ndichipa makorokoto kubato revanhu rezanupf rakahwina zvine mutsindo, ndichibvunza zvekubato rinopikisa remdc kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai, uye izanupf zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kumapolling station ese. Mundibvunzira apapo vestudio 7 kuti ingava zanupf here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kumapolling station kuzhinji. Ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Mamuka sei mukoma Tanonoka Hwande nevateereri vese vestudio 7. Ini ndiri kurwadzwa zvikuru nemashoko akataurwa naamai opa muchinguri kashiri ekuti vari kufara kuti kwakaya chirwere checoronavhairasi. Chirwere checoronavhairasi chirwere chinokwanisa kubata chero ani zvake, uye chirwere ichi chirwere chakaipisisa. Chirwere chaakutokanganisa isusu vari kugara kunze kwenyika, nekuti hatichakwanisi kushanda, hatichakwanisi kufamba madiro. Saka zvakataurwa naamai opa muchinguri kashiri zvinoburitsa pachena kuti hurumende ZANUPF haina hanya nevana veZimbabwe.
Makadiko vatevhenyuri vestudio 7 vamuka sei. Ndoda kungotaurawo pamusoro pevanonzi gakanje. Aiwa gakanje, kutaura chokwadika papaya takafarira ng'anga yakazobata amai huroi paya, nekuti ka hapana izviziva tinozva zvichazoita kuti kuchazova nemabhondi. Zvodide takaziva chako chako kuti muzimbabwe muchazoiswa mabhondi kunzi ndo yavagejegeje ne 121 neyusa. Aiwa murodi taisapinda. Aiwa mbora ramusango.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7, ini inoitwa vataurai. Ndiri mudefton muno kujohannesburg. Ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa naminister of defence awo. Minister ngavaritrite magama avo apo. Vakapati korerei chirwere icho handizvopetika chiita kuti ingazi iri vhenji yabva kuna Mwari. Vakapati poshei. ndo pinda kechipiri ndichitaura ngenyaya yemabaelection akwirwa kuchimani mani uko MDC ngaikure panyaya yepolitics ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 chingoreketa chiro chimwe kuti tabiridzirwa ivo vasingaisi vamiririri vanotadza nei kuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics ngavaregere zvekutoramba veireketa ngezvepolitics izvi vanotovhiringisa masoro evanhu vemuzimbabwe vana vamuzimbabwe vanoziva pokuvhotera vega
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vakapambwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo. United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Takacertu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal. Mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu. Muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden naSenator Bernie Sanders vatangopedza gakava kana kuti debate pauviri hwavo. Awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus, umwe noumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika. Vaviri ava vashora mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika. VaJoe Biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukusarudzwa kukumiririra bato reDemocratic Party. VaBiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru redzimhosva reSupreme Court. Panorwadza moyo winki D ana mukoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende, ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande nchiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.